Mikono yakarigwa musarudzo izvi inosanganisira chipanga mazano chemutungamiri wenyika vaChristopher Mutsvangwa, vaimbo vegurukota rezveminda vaDouglas Mumbeshora, vaKeith Guza vakagwadaniswa naMai Mary Chikoka Muliswa kuHurumbe West, gurukota muhofisi yavamunangagwa vaChristopher Mushowe, sachigaro weZanu PF amai Opa Muchinguri, munyori wezvemutemo vapo Mangwana, gurukota reMatsibelelen South vaAbednego Ncube pamwe navasibarashi Mbenge V. Vakawanda vanoti kukundwa kwenhengo idzi mucherechedzo wekuti vanhu havachatya kuvhotera munhu wavanoda. Vamwe vanoti vakavhotera munhu wavanofunga kuti anounza tariro pamwe nemabasa. Muzvarime Zvitungwerume vanogara mumusha weruzhinji wemukobha kuGweru. Muzvari Ngwerume vanoti vanhu vakaratidza kuti vave netarisiro kuti zvinhu zvinogona kushanduka.
The change is vanhu vanhu vane hope yekuti maybeoning chane hope hazvisiri izvo zvakutaura zvokuti by junior ndinje vanhu vane hope yekuti ndokunga tikambochinja kuti chidai and tikatarisa vanhu varipo iko zvinezvi takafokasa navanhu vari kunyano tarisa negemani vari kuita uketa kuvana ichidi madhara the 82 kusvika zvinezvi more than 36 years t now tatienda taona kushanda kwavo zvose zvavanoitatazvo.
Amai Ngwerume vanoti zvakaitika hazvinei nemaonero matsva ari kutaurwa nehurumende, asi kuti vanhu vasununguka kuratidza zvavanoda zvaitadza kuitwa vaRobert Mugabe vari panyanga.
Ndinofunguti zvinochetuka vanhu vakungonzwa kuti tasununguka kuekisesaizaamarenje kumashure kwesoko vanhu vangu vasina kusununguka kuratidza zvavanoda iko zvinezvi kataza vanhu vafree even kuseit mumakombi
Muzvari Margaret Muzumara vemuHarare vanoti zvakaitika musarudzo dzeZanu PF zvinoratidza kuti mweya weshanduko wabata vanhu munyika.
Tinoona kuti pane yatingati a wave of change, a wind of change yaita kunge yamhara panyika ino yedu yeZimbabwe, yapa vanhu imwe new consciousness, kumwe kupepuka kutsva kwekuti vanhu vaakuita kunge vaakuramba kuti zvekare hatichada, ngatimboona iwo zvinyowani. Handisi pachisona chedu tinoti tichachimurutsoka, sanga tibofambai tichionawo zvimwe, kwete kungoramba takamira patanga takamira.
Mumwe mugaro wekusakubva vapanashe moyo vanoti vanhu vakaramba nhengo dzainge dzakurisa netarisiro yekuti vatsva vachashandura zvinhu zvakatadzwa nevabviswa kwenguva yakareba.
Vafanha vachadi madhara. Madhara akatanga kutonga 1980 izvizvi tamuna 2018 like myself ndazarwa 1980 ndaingoziva Mugabe ndiyeye izvezvi tinaana Mutsvangwa ndiwavo. Saka generation yedu iyoyi yakuda fanha adika at least tikamboonawo aiti chenge inoshamisa but at least kumbochinjawo maoko timboone kuti zvinhu zvinoitika.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti zviri kuitika muZanu PF zviri kuratidza kuti mweya mutsva wapinda muvatsigiri vebato iri, izvo zvisati zvamboitika kubva nyika yawana kuzvitonga. Ndakamirira Studio 7 muChinhoyi, ndiri apa Chigoriwa.